Vapa renya tuwa vatauro mashoko ayanasi, mamutare pa urongwa wekucherechezwa kwezuwa revani manora mani urugwere wefungwa kana kuti World Mental Health Day. Mashoko avu anotevera chikumbiro kubva kumukoti mukuru wechipatara cheSakuva District amaishira Chimbetete chekuti pachipatara apa pange paine nzvimbo inorapirwa vanorwara nepfungwa. Mukoti Chimbetete vanoti nzvimbo yaimbovepo yaida kugadziriswa mushure mekunge nzvimbo iyi yave dangwaza.
It's only managing to take outpatients clinic only, doing outpatients clinic only, because the building which is supposed to be for the inpatients is in a depleted state and it's not suitable for admission for the patients. Currently, we are transferring those who need admissions to higher level central hospital, Parerenya to Annex Hospital or another central hospital.
Vachitaura pachitiko chanhasi mudziti wedu Nuremani Kalende vafunga imbetsa vanoti nzvimbo inorapwa vanorwara yakakodzera sezvo varwere ava vari kuwanda zuva nezuva.
Vano vanhu vamwe vanotozikanwa nemazita vanofamba vachimhanya town rese mamutare. We are failing to house them because the institution here is going to be about it. It's not only in the city of Mutare. If you are going to be in the situation is terrible. So I don't know if you minister. Muti batsire kuti tiwane the requisite facilities, health facilities, so that we can, as government, provide relevant services to those people. They are part of us. They are part of our community. Ihama dzedu, wazukuru nana sekuru wedu. Wazukuru nana sekuru wenyu minister. Kana wanu wangu wazikazi minister wanu bawa futukuno. Inyati.
Asi vaparenyatwa avo vange vari munyarikani vanoti mushure mekupangana mazano nevamwe vavo vaona zvakakodzera kuti nzvimbo iri kuda kushandiswa nechipatara ichi sekurapira vanorwara nepfungwa haikodzeri zvachose. Vati bazi ravo richatsvaga imwe nzvimbo yakakodzera yekurapira vanhu vane dambudziko repfungwa uye nzvimbo yekuvachengetera.
Sources zedu for health, my doctor, my nurse, to look after that. We want to be able to have quality service. Tinoda kuti tive maequipment yedu mainstitutions. Tataurirana kuti panapa na Dr. Stamps. Tawirirana kuti this building is condemned. It should not be used anymore. And what you are, maybe temporarily let's transfer, but we cannot continue to use an institution of this nature and say we've got a psychiatric hospital. Because mental health is often neglected. Often it's left in the periphery. Even when I go to Ward 12, kana kaenda ku Harare Hospital, kunzi psychiatric unit, it's like a remainder of the hospital.
VaLincoln Charimari, avo vanoshandira sangano reutano repasi rose reWorld Health Organization WHO, vashorawo mamiriro akaita nzvimbo inoda kugadziriswa kuti ichengeterwe vanorwara nepfungwa. VaCharimari vanoti sangano ravo richaramba richidyidzana nehurumende yeZimbabwe kuitira kuti ribatsirane mukusimudzira utano hwevanhu munyika.
Nhasi tambofamba chipatara chino tichiona how the hospital is structured neinfrastructure iri panapa. Tichiona kuti infrastructure yadzikira chaizvo isingakwanisi kunyatsopa quality care kune varwere vane mental health. Care of the mentally ill is usually poor. As WHO, we advocate for the elevation of mental health programs and that they be allocated enough resources to succeed.
Pari zvino chipatara ichi chinoendesa varwere vepfungwa kuHarare kuti vanorapwa ikoko. Zuva reWorld Mental Health Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 Gumiguru, asi Zimbabwe yarangarira zuva iri nhasi sezvo musi waifanirwa kuitwa izvi vakuru vainge vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndine Lweda Moyo.